Kapa kure, why you gotta judge me like that? And it's okay to shoot it. In Indi no ziva kwanda kapa. Muchaona mahora, mucharifura sora. Muchaona mahora, mucharifura sora. Sora.
Zikuru zangaona inini kubanjkura. Married to my pain but uchiri bachura. Zishuma zawina zwezo zovada kutimutike mese ende chino rwadza is vanu kambura. Dorwadzi wa maningi but nina ndizi chaure. I tick tip then I write it down zwiri nani ndizi shaure. Dibati ro kutenda moms wa uncles. Daiva sipo daenda kafakare ndakaponi rakupare. Mwana akakura ane bitterness. Aisada chikoro do anga ari intellect. Aibanka fash go square ari pa internet. Achisecha ma health effects esika. My mother vakapenga fura Superman. Ndaka kura ndichipikirwa ma vitamin. It was hard but vaito zongo meka shua. Ndiripa ma kids ari kuenda kumasvika
le. Wandaka pakure, why you gotta judge me like that? And it's okay to shure, ini ndinoziva kwandakapa. Muchaona mahora, mucharifura sora. Muchaona mahora, mucharifura sora.
Hey, chimbomira kundi baiza, chimbomira kundi mansa. I'll be working hard, vakudara tingo shanda. I'll be working hard, vakudara tingo chaga. I've been working hard, nema jeez, tingo paka. Rege vandi pote, kwanda vandi zoke. From zero to hero, nema jeez, tingo chaga. From zero to hero, nema jeez, tingo chaga. Kwanda vandi zoke.